And then I call them and sit them down.
Okay.
All right, all
right.
And they
can't
know Papa and go out chema much. I will not need to go find the boss in the Gato Quende.
Yay. Wow. Dinesunus and the Gato.
Dinesunus and the Gato Pindamas Viriga. The Gutiva Fundis. Indofunga kuti I'm the perfect guy to train pastors. I'm telling you. Kwa ndakatokupindira inini koti ndakapinda
physical spiritual. I like that. That's beautiful.
Saka ndoto young men.
Eh.
Urikona mari dzo paparidzai. E ukaramba uchiparidza uchasvika.
Okay.
Urikona mai maturo waita marai. Ukasvika apapa. Ichafa chechi yacho.
Mm.
Tora ita wakadai. Hamusi kuti usatore mari but ita maitiro wakadai.
Kutora mari kuchazei.
As in offerings, things like that.
Okay.
So you need to catch it.
Okay.
Kune zvinhu zvekuti unongo chingoita ne excitement.
Get you.
Because maybe ndakagara neshamwari ma pastors anosangana. Uyo vati inini kuchechi kwangu munhu akandipa mota.
Eish.
Saka ndobva papa ndikutodawo chi? Mota.